mutungamiri webato rezvapo vadhimiso dhavengwa vazivisa nezvechibvumirano ichi pamusangano wavaita nevatapi venhau nhasi mubulawayo mutauriri wezapo vaipitule maposta vanoti zapo haizi kupinda mndc alliance asi chibvumirano ichi chichaita kuti bato rezapo ripiwe zvigaro gumi zvedare reparamende zvichakwikwidzwa nenhengo dzebato iri dzichitsigirwa nemndc alliance
chibvumirano chiri papresidential level chete kuti zapo ichasapota president yavachamisa asi zapo inoramba iri zapo zvakare haina kupinda mualliance icharamba ichishanda sezapo yakazvimirira yega kunze kwekuti tichasapota president yavachamisa chete mutsarudzo dziri kutevera idzi saka chibvumirano chacho chakanyorerwana nezuro saka part of chibvumirano chacho vanhu vealliance vacha supporta makandidhetsi ezapo igumi apiwa zapo zvakare pane makandidhetsi pane maseats eproportional representation achapiwa zapo ndikona kunge gumi zvakare
vamaposa vati bato ravo rakamboedza kutaura nemamwe mapato asi richitadza kuwirirana nawo izvo zvaita kuti rishande nemdc alliance
chibvumirano chiri kuuya mushure mekunge tamboedza sebato kuti titaurirane nemamwe mapato nemamwe maalliances asi taitadza kubvumirana nezvikonzero zvakatisiyanei asi tinofara nokuti finally tazokwanisa kubvumirana navachamisa nealliance yavo zvakare zvinozadzikisa chido chedu chokuti vanhu vabatane mukubvisa ZANUPF iyo yapondaponda nyika makore 38 akura
chipanga mazano pauniversity of pretoria vati nashe mawere vanoti vadhavengwa munhu ane nhoroondo inoremekedzwa mukurwira rusununguko rwenyika vachitiwo chibvumirano ichi chinogona kubatsira vachamisa nemdc alliance zvikuru mudzidzisi munyaya dzerunyararo nebudiriro uye vari muongorori wezvematongerwo enyika akazvimirira vavincent chakunda vanotsimirawo maonero aya
ndinoona sokuti ndichimwe chikamu chawedzerwa kuna vachamisa kuti vava kutsigirwa negamba rakarwa rusununguko rakafanana natumiso dhavengwa mukanyatsokuzvicherechedza vanachamisa pavakanga vachiidza kutora vana Joyce Mujuru nebato rake kuti vauye mumdc alliance vaiti ivo vanoda mumwe munhu ane mutsigo wehondo yorusununguko kuti ave mubato ravo kuti zvigopa mucherechedzo kuvarwi vorusununguko vari muno munyika kuti bato rana vachamisa richinge rahwina rinogona kuremekedza zvido nokuzadzikisa zvishuviro zvavanhu vakarwa rusununguko
mune imwewo nyaya Zimbabwe Electoral Commission inoti vanhu mazana maviri nevashanu ndivo vakakwanisa kuendesa mazita avo kudare renomination court nezuro kuti vakwikwidze pazvigaro gumi nezviviri zvedare reparamende zviri mudunhu rebulawayo ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini Taurai Shava.